Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuvakwa kwemadhamu kana kuwandudzwa kwemadhamu chinhu chakanaka chavari kuita ichocho. Uye tinovimba kuti hazvingoperere pakuvaka madhamu asi panofanira kuiswa zvekare maprojects muvanhu vakakomberedza dhamu iroro kuti vakwanise kushandisa mvura iyoyo kuti vavane chiuviri.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda iyi pamwe nedhorobha remarondera.
Nototinetsa kuti tinoshava kuti sei vakaenda ikoko kure kunodhura. It was better de vakaitira munomazvingo mune mahotera and transport yavakashandisa kuenda kuBlawayo ikoko vakaspenda fuel yakawanda zvokuti de vakaitira kana paChevron kana paFlamboyant vavasina tomboshandisa fuel yakawanda saizvozvo.
Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vari kuvira nehasha vachitsutsumwira kanzuro yavo iri kuitira musangano wayo muhotera inodhura kuBlawayo.
Kubva pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nekukurumidza kusvika pakuti vamana vava vakwedzerwa makore zvoita kunge ndivo vega vanokwanisa kuita basa iri nyamba tine vatongi vakawandisa mutemo waifanira kungoteverwa kuti makore avamalava zvaasvika 10 manomwe vava kufanira kuenda pamudyandigere sezvakatarwa mubumbiro remutemo renyika.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekuwedzerwa kwenguva yemukuru wevatongi vematare valokumalava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro riri parwizi mucheke pamuganhu wematunhu emashonaland east nemanikaland iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda iyi pamwe nedhorobha remarondera. Vari ikoko vamunangagwa vaparurawo chirongwa chekuchengeta hove pasi pehomwe yemutungamiri wenyika yepresidential community fisheries scheme pamwe nemadiridziro emuchekeranwa irrigation project zvirongwa zvinonzi zvinotsigirwa nehurumende ichishanda pamwe nemadzisawira ayo. Bepanaure Herald rinoti mutungamiri wenyika vati kwemakore akawanda mvura yanga ichingoerera munzvimbo iyi isiri kuchengetedzwa asi iye zvino vazouya nezano rekuti isimudzire upenyu hwevanhu kana dai kusiri kunaya. Dhamu remachekeranwa iro raimbozivikanwa seCausewayDam rinochengeta mvura inosvika zviuru 95 zvemamegarita kana kuti 75,000 megaliters. Mhuri dzinodarika 140 dzinonzi dzakabviswa pamisha yadzo kuitira kupa mukana wekuvakwa kwedhamu iri. Mukuru wesangano rinokurudzira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nekuda kwemamiriro ekunze ari kushanduka chinhu chakanaka chose kuti kuva kwemadhamu asi vanokurudzirawo kuti zvisazongoperera mukuvaka madhamu chete asi kuti kuparurwe zvirongwa zvinobatsira vakakomberedza madhamu aya.
Tichitarisa mamiriro ekunze kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze yatingati climate change, kuvakwa kwemadhamu kana kuvandudzwa kwemadhamu chinhu chinokurudzirwa, chinhu chakanaka chavari kuita ichocho. Uye tinovimba kuti hazvingoperere pakuvaka madhamu asi panofanira kuiswa zvekare maprojects muvanhu vakakomberedza dhamu iroro kuti vakwanise kushandisa mvura iyoyo kuti vavane cheuviri. asi tinokurudzira zvakanyanya zvavari kuita president izvozvo kuti nyika ikwanise kuchengetedza mvura. Gore rino takawana mvura yakawanda, asi kana tikasava nemadhamu mvura iyo inongoerera ichibuda munyika. Saka chinhu chakanaka chatinokurudzira zvakanyanya ichozvo.
Zvii zvamunonyanyotarisira kuti zvinge zvichibva muzvirongwa zvakaita saizvozvo zvekuchengetedzwa kwemvura vamaguhu?
Tinenge tichitarisa Zimbabwe ine madhorobha kutiwo kumaruwa. Vanhu vari kumadhorobha dambudziko guru ravari kuda ndiri kuti rigadziriswe nderekuwana mvura yekunwa, mvura yekushandisa mudzimba yatingati domestic use. Asiwo kune vanhu vari kumaruwa, chinhu chikuru chavari kutarisira kubva kumadhamu haisingori mvura yekumwa, asi mvura inovapa maprojects, inovabatsira kurima, inovabatsira kupfuya, nezvimwewo zvakawanda maactivities avanokwanisa kuita sekupfuya hove vachitengesa nezvimwe zvakangodaro. Saka so far ndingati hurumende yatora yatingati danho rekutanga rekuti mvura ichengetedzwe mumadhamu. Chechipiri, takuda kuona mvura iyoyo kana ari madhorobha ichinogadzirisa dambudziko rokushayikwa kwemvura maguta akaita sana Bulawayo, nekuti mvura inoita kushanya, inouya pamwe kamwe pavhiki. KuHarare vari kumwa sewage, ndozvatinoda kuti mvura igadzirise. Kumaruwa tiri kutarisira kuti madhamu anofanira kuti abatsire pave nemairrigation scheme, nekuti mvura inobatsira community kuti irime ichishandira pamwe chete vachitengesawo kumamaketi kuburikidza nemvura iyoyo. Chikasadaro ndo hatinoti anenge ama white elephant, kuti imari inenge yakangoinvestwa, asi kuri kurovera huku padehwe rashinji.
Totarisawo zvirongwa zviripo kare, muri kuona zviri kubatsira nyika here?
Zvinhu zvinokwanisa kusimudzira nyika jonga, asi hatidi kunyeperana kuti zvinhu zvinongoitika muchinguva chipfupi pfupi.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare neStudio 7. Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuvira nehasha vachitsutsumira kanzuro yavo iyo iri kuita musangano weStrategic Planning Review muhotera inodhura kuBulawayo, vachiti maitiro akadai anoratidza kuti kanzuro iyi haina hanya nematambudziko ari kugara akasangana nevagari. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuro yeMasvingo yatanga musangano wemazuva maviri pahotera yeRainbow muguta reBulawayo, uyo unoda kuvandudza gwaro ravo reStrategic Plan kuita kuti rienderane negwaro rehurumende idzva reNational Development Strategy 1. Studio 7 yaudzwa nevane ruzivo kuti mari yekugara chete pahotera iyi pamwe nekudya kwemangwanani inodarika zviuru zvinomwe zvemadhora ekuAmerica. Pamusoro pezvo, vanhu vari kumusangano uyu vari kupiwa mari dzekudya kwemasikati nemanheru. Studio 7 yakwanisa kuziva kuti imari yakawanda zvakadii ichashandiswa paurongwa wese uyu. Vamwe vagari vanoti pari kutambiswa mari yakawanda kuitira musangano uyu kuBulawayo, nekuti kanzuro yaigona kuitira musangano uyu mumahotera yeMasvingo akachipa yorega kupedza mari yakawanda vanhu vachidira mafuta mumota dzavo idzo dzinodya mafuta akawanda. Mumwe mugari wemunyararo West vaRaymond Muranganwa vati mari ichabhadhara muhotera mafuta emotokari dzevakuru nezvikafu yaigona kushandisa muzvinhu zvakaita sekutenga mafuta emotokari dzekutakura marara, kuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakasiyana siyano.
Dineza kudinoshawa kuti sei vakaenda ikoko kure kukunodhura. It was better de vakaitira munomazvingo mune mahotera and the transport yavakashandisa kuenda kuBulawayo ikoko vakaspenda fuel yakawanda zvokuti de vakaitira kana paChevron kana paFlamboyant vavasingatomboshandisi fuel yakawanda sasaizvozvo.
Pamusangano uyu kune vanhu vanosvika makumi matatu kusanganisira vamwe vanoshanda nekanzuru. Vagari vanoti mari iyi inogona kushandisa kuchera zvibhorani zvitatu sezvo chimwe chete chichiita zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica, izvo zvaizogadzisa dambudziko remvura rave nemwedzi yakawanda mune dzimwe nzvimbo. Mota imwe chete yeTwin Cab inoshandiswa nevakuru ine tangi guru rinosvika marita makumi matanhatu, inoda petro inosvika madhora makumi masere ekuAmerica. Dzikaita motokari gumi dzinoda mari inosvika madhora mazana masere, iyo inogona kutenga mafuta emotokari takura marara kwemasondo maviri. Mumwe wemugari wemumusha werujeko muzvare memori matambura vanoti kanzuri iri kupedza mari ichigara mahotera anofefetera uye ichidya zvikafu zvinonaka ivo vasina mvura mudzimba uye migwagwa yakazara makomba.
Ini semugari wemurujeko zvakatondishamisa kunzwa kuti kanzuri yakaenda kure koso. Munomo mune mahotera arimo chero kunze kwedhorobha redu kwaikwanisa kuenda ikoko, asi vakachuza kuti vaende uko kuBulawayo kwavanenge varimo mahotera vachimwa tii nemasamba anodhura vachigara mune maaircon. Dei vakaitira muno mudhorobha medu vakaseva mari, kana kuri sekuno kurujekedo vakatotichererawo zvibhorani zviviri, kana kuti dei vakatogadzirawo migwagwa yedu yapera nemakomba kuita sepfumvu dzasaka. Toona kuti kanzuro apa yakashaisha yakatambisa mari chaizvo.
Meya weguta remasvingo vakole maboke vati hazvisi zvitsa kuitira misangano yakadai kunze kwedhorobha vachiti vasarudza kure nekuti vakaitira mudhorobha ravo vanokanganiswa nemabasa anenge achiuya vari mumusangano. Izvo zvinozoita kuti zvinobuda mumusangano wavo zvisave nemusoro.
Hapana chitsva pakuita strategic meeting kuBulawayo. Zvino zvaigara zvichiitwa makore ese ende tisati tatoita tino apply ku ministry yo approve ende zvakare zvanhu vagare vemasvingo kana muchitarisa mukaona kuti mukanyanya kuongorora kwendo kwapera vekwamutare vakatodrive vachiuya kuno kumasvingo. Wo zvinoitira kudaro nezvekuti kana zvida kuita zvinhu zviri serious tinobuda pane vanhu kuti panoita madisturbance akawanda. Unogona kudanwa kana uri padhuze kunge chero kana uri paGreat Zimbabwe unoita muedzo wotopedzisira wadzoka mutaundi woita rimwe basa raunenge uchida kuita. But kana uri kunzvimbo yakaita kure unokwanisa kuita basa rako pasina zvinokukanganisa.
Asi mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA iro rakakokwawo kumusangano uyu vaanoziva muguti vati havana kufara nekwakaitirwa musangano uyu vachiti vakatonyora tsamba kukanzuro vachikurudzira kuti dai yaitirwa musangano uyu mumasvingo asi kanzuro haina kuzvitambira.
Isu vatidana kuti tinopinda kumusangano iwoyo takavanyorera tsamba tichivaratidza nyonyoto yedu yekuti muri kuda kutambisa mari dzevanhu mutinoitira kuri. Ndokubva vatipindura vakatinyorera vachitipindura vachiti vaituza Bulawayo kuitira kuti pasaita madisturbances vanonyatsokonsentrata vachiita musangano iwoyo. Vakatitumira futi imwe tsamba yaivaiti yakabva kuministry of local government yavaipuwa mvumo yekunoitira ikoko. Saka takangozotumawo munhu wedu kuti angunoatendawo asi tisina kufara.
Kunyange hazvo sangano ravamuguti rakatumira nhumwa yaro kumusangano iri richiti rakaita izvi richinyunyuta. Vamwe vagari vanoti MURA haifaniri kutomboonekwa iri pamusangano wakadai unoshandisa mari dzevagari zvisina musoro. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro danho rehurumende rekurambidza kuti pasave nevanotenga kunze kwenyika chibage kana zvimwe zvinhu zvinogadzirwa kubva muchibage zvichipinzwa munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kuruwe sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vati nyika yakaita rombo rakanaka rekuwana gohwo rakanaka uye danho rehurumende iri richabatsira kuti varimi vawane mari nekukasika kubva mukutengesa chibage kuGrain Marketing Board. Vamusarara vati nekuda kwekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neZambia dzakawanawo gohwo rakanaka, zvakakosha kuti hurumende itore danho rekuti vamwe vangade kutora mukana wekuunza chibage chine mutengo wakadere kubva kunyika idzi vachiunza muno vasaite izvi.
Tiri kutenda hurumende nechirongwa chaaita izvino chekuti maboda ese avharwa pashaye hupfu kana chibage kana zvimwe zvinogadzirwa kubva muchibage zvinopinda munyika. Isu seindustry tichatoiswa ruoko pakubatsira kwemabasa iyayo. Izvi zvese zvazvi zvekuti zviri kugadzirirwa kuti zvifadze vana mugaisi mamillers. Zviri kuitwa kuti zvidzivirire kurimwa kwezvirimwa zvedu kunyanyisa chibage muZimbabwe.
Nyika iri kutarisirwa kuve negohwo rechibage rinopfuura matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana. Vamusarara vati sangano ravo rine mari yarakasendeka parutivi inosvika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora emaRTGS yekutenga chibage kubva kuvarimi, iyo vati ichabatsira pamari inobva kuhurumende yekutenga chibage ichi. Izvo zvichabatsira kuti varimi vapiwe mari yavo nekukasika. Hurumende yakati ichange ichitenga tani rimwe rechibage nezviuru mazana matatu nezviviri zvemadhora kana kuti 32,000 RTGS.
Kune dzimwe nyikawo zvirongwa zvimwe chete izvo kuti vemakambani vanotenga vanenge vachibage vanoenda vono upa mari kuhurumende kana kumabhengi kuti aiwa varimi ngavawane mari yavo nenguva. Mvura painotanga kuneya zvakare muna September October varimi vanofanira kunge vakagadzira vakatenga zvose. Saka ndo zvatiri kuita. Tavimbisa hurumende mari inokwana kuita 19 billion. Takamirira ivo kuti vachipa gwara rekuti zvichafamba sei. Tichienda mberi.
Vamusarara vati vanotarisira kuti nekuda kwedanho ratorwa nehurumende mutengo wehupfu unotarisirwa kuderera mukati memwedzi mishoma iri kutevera. Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekurima vaJohn Basera asi vati tibate mukuru wezvekurima mubazi ravo vaClemens Bwenje asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Mukuru wesangano reConfederation of Retailers of Zimbabwe vaDanford Mutashu vati vanotambirawo danho rehurumende asi vati panofanirwa kutorwa matanho akasimba anoita kuti munyika musazonzwa musisina chibage.
Noona kuti panomboitawo imwe nguva yekuti pakanzi pabhanwa zvinhu padzivirirwa zvinhu kuti zvisapinde. Vari muno vacho vanenge vakuita madirativange madira ajijina vaidaro vakare. Saka izvozvo ndozvatinoti hatidi unhubu unozotevera ihwohwo. Asi danho rehurumende idanho rakanaka rekuchengetedza mari yanga ichibuda yakawanda yekutenga chibage kubva kune dzimwe nyika. Nyika ngairarame nematura ayo.
Pamvunzo wekuti sei hupfu huri kunetsa kuwana mazvitoro uye mutengo wahwo uri kukwira, vamutashi vati sekuziva kwavo nhengo dzavo dziri kuita zvose zvadzinogona kuti hupfu huwanikwe. Nyika yave nemakore akawanda ichishomekerwa nechibage nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa zvikuru pamugano weIsrael nePalestine kusati kwamboitika kubva muna 2014 kuri kukonzera kufa kwevanhu vakawanda uye huwando hwevanhu vari kukuvara huri kuramba uchikwira. Izvo zvapa kuti sangano reUnited Nations riyambire kuti kunetsana kwenyika mbiri idzi kunogona kusvika pakuita hondo izere pakati peIsrael nePalestine. Zvombo zvehondo zviri kukandiranwa pakati pemauto emuIsrael nechikwata cheHamas chiri muGaza. Mauto emuAmerica ari muAfghanistan akwanisa kuburitsa mauto awo anosvika zvikamu gumi kubva muzana. Asi vakuru vakuru vemauto vari kusiya paine mibvunzo kubva kunhengo dzedare reCongress remuAmerica panguva iyo America iri kuswedera zvishoma nezvishoma pazuva rakatarwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ragunyana 11/2021 rekuti America inge yaburitsa mauto ayo ose muAfghanistan. Nyika vaEmerson Mnangagwa vakonzera mutauro wakanyanya munyika nedanho ravo rekutambira kuwandudzwa kwebumbiro remitemo nekuwedzera makore ekuti mutongi mukuru wematare edzimhosva Valukumalava vaenderere mberi nebasa kunyanga hazvo vangavotarisirwa kuenda pamudyandigere nemusi wemugovera. Bumbiro remitemo rakavandudzwa raiti mutongi anoenda pamudyandigere kana asvika makore makumi manomwe. Asi chikamu chitsva chechangovandudzwa chinoti mutungamiri wenyika anokwanisa kuwedzera nemamwe makore mashanu kana mutongi aine utano hwakanaka. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo nyaya yekuti mutungamiri wenyika ndiye anenge aine masimba akawanda pakudoma vatongi iri kuburitsa pachena kuti matare aiswa mumbudu yehurumende. Vamwe vakatokwira kumatare edzimhosva vachiti zvekuti vamalava varambe vari pabasa zvinotyora bumbiro remitemo. Asi vamwe mubato reZANU PF vanoti sezvo vakakunda musarudzo zvine mutsindo vanokwanisa kuwandudza bumbiro remitemo uye hapana chakaipa kupa mutungamiri wenyika masimba akati wandei. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari nhengo yeZANU PF vatinomuda Ishe Chinyoka uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Zvaiitwa zvese nechimbi chimbi nenzira isinganzwisisiki kubva pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nekukurumidza kusvika pakuti vamana vava vakuwedzerwa makore zvoita kunge ndivo vega vanokwanisa kuita basa iri nyamba tine vatongi vakawandisa mutemo waifanira kungoteverwa kuti makore ava malava zvaasvika makumi manomwe vava kufanira kuenda pamudyandigere sezvakatarwa mubumbiro remutemo renyika zvine hunhu zvaifanira kungoitwa ndezvekuti vamalaba pachavo vaifanira kuramba kuti vatore matanho avazotora iwaye kuti varambe vachitonga izvi zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa nemutongi mukuru vamalava zvinopiringisha bumbiro remutemo nemitemo munyika zvokonzera kuti pashaikwe nzira yekuti zvigadzirike nekuti kana vatungamiri vematare edzimhosva vaine nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinotongwa nani ndiani achatonga vatongi
vachinyoka hatingakumire iripo
constitution ndeyavanhu vanhu havazi veconstitution kana tikavona kuti ine paisiri kunyatsofamba zvakanaka tinotendegwa kuichinja nokuti ndeyedu zvakafanana nokuti izvo payakaitwa muna 2013 yakati izvo kuchaita maparlament maviri kuchiitika zvigaro 6th parliament zvamadzimai zvinongopiwa madzimai kuita inoti proportional representation asi takazviona muna 2018 kuti pakapinda madzimai mashomanene akavhotegwa mumaconstituency ndo chimwe chezvinhu zvatakachinja takavona futi kuti hatina marepresentative amayouth tikaisa amendment number 2 imomo saka hakuna chinoipai hatifaniri kuisa constitution zvigamba hakuna nyika dzakawanda dzinoti majaji anofanira kuti kana asvika makore makumi manomwe 70 vorega basa even America iyoyo yagara nedemocracy kupfuura makore mazana maviri neanoraudzira inotaura zvakangofanana naizvozvo kuti kana jaji apinda pabasa haabvi kusvika musi waanofa dai pasina kuita amendment chief justice vedu vaidai vachizosiya basa musi womugovera saka handizivi kuti vamavhinga vanoti dai tamirira vatanga vambobva here tovadzosa kana ivo mutemo uchivatendera kuti at his election kureva kuti iye jaji ndiye unozvitaura oga kuti hai handisati ndakuda kubva
kandairenyu vamavhinga
zvaitika izvi zvine kakunyadzisa kazviinako mukati nekuti vanoona vanozodzoka vofunga kuti zvichida inyaya yokuti ndikwenye ndigokwenyawo vodzokera pakuti zvichida vamalava pavakamira chaizvo vachitonga kuti vamunangagwa vakunda musarudzo dza 2018 zvichida pakazovawo nekuronga kuti mangwana ndichazokuyeukawo chinozovapa simba rekuti vatonge samutongi gava maenzanise kana pakazova nenyaya huru dzematongerwo enyika sedzinobuda musarudzo dza 2023 chii
petai chirongwa chedu vachinyoka tisaswerere kuvhiya kativa
kuri kwokuti ichokwadi chinotaurwa kuti vanhu vazhinji vari kukahadzika nezvaitiwa tichavona kuti muna 2023 vanhu vachati chii pavanoenda kunovhota izvi zvokuti kwai saka nyaya ichahotongwa nani kana ikaenda kumusoro constitution yedu inotendera kuti kana pachinge paita nyaya inoshayiwa vatongi kunotsvakwa vanhu vanoima acting judge of appeal kune majaji vakaritaya kune majaji ari kuhigh court vanoappointiwa as maacting judge of appeal
gweta vari nhengo yezano pf vatinomudaishe chinyoka vachitaura vari parunare muHarare manzwa zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembeko weafrica vadiwa mavhinga hurukuro iyi yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamiro hurumende yeamerica
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America nenyika makumi mana neshanu dzakabatana mukukurudzira sangano rinorwisa kushandiswa kwemuchetura munguva yehondo reOrganization for Prohibition of Chemical Weapons kana kuti OPCW mukushora hurumende yava Bashar al-Assad veSyria iyo iri kuenderera mberi ichishandisa zvombo zvemuchetura. Zvombo zvemuchetura zvinotyora zvibvumirano zvakaitwa neSyria nesangano reChemical Weapons Convention kana kuti CWC. Chibvumirano chekurambidza kushandiswa kwemuchetura sechombo chehondo chakabvumiramwa nenyika makumi masere nenomwe dzimwe gumi neshanu 15 dzichiramba chibvumirano ichi. Pamusoro pekushora Syria mukushandisa kwayo zvombo zvemuchetura, nyika idzi dzakabvumirana kumbomisa kodzero dzeSyria musangano reProhibition of Chemical Weapons, zvikuru sei kodzero yekuvhota, dzichiti kodzero idzi dzichadzorerwa kuSyria kana mukuru wesangano reProhibition of Chemical Weapons apedza ongororo yake. Semuenzaniso, mutauriri webazi reAmerica rezvokudzidzana nedzimwe nyika vaNed Price vanoti Syria inofanirwa kugadzirisa zvese uye inofanirwa kubudisa pachena zvombo zvayo zvemuchetura zvose isati yadzorerwa kodzero yekuvhota musangano iri. Kuvhota uku kwakaitika mushure mokubudiswa kwezvakabuda muongororo yakaitwa neOPCW gore rapera. Ongororo iyi inoti Syria iri kuramba ichishandisa zvombo zvemuchetura mushure memakore mazhinji ichiti haichashandisi muchetura muhondo. America inoti ongororo yakaitwa neOPCW gore rapera inoratidza kuti Syria yakashandisa muchetura muna 2017 nemuna 2018. America inotiwo hurumende yavaAssad yakashandisa muchetura kanosvika makumi mashanu mushure mekupinda musangano reOPCW muna 2013. Aka ndeke kutanga kuti nhengo yeOPCW itemerwe zvirango zvakadai. VaPrice vanoti America inotambira danho ratorwa nesangano reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa muSyria. Maaverengerwa neni Danonoka Wande.
Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 p.m. svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda pamwe nedhorobha remarondera. Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vari kuvira nehasha nekutsutsumwa vachiti kanzuro yavo iri kuitira musangano waemuhotera inodhura kuBulawayo. Magweta anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekuwedzerwa kwenguva yemukuru wevatongi vematare Valuku Malava. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 13 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu lonke sibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo ukuthi impila kahle yethu ye eqhakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu.
Ikhansili yakobulawayo ikhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kuleli dolobho lilokhe liphansi.
Sesiqedile ukurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshayela izitina bezilethela izamende beletha amanzi obhilida bengabakhonapha. Izinto zonke sibone izizinhle kakhulu besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili siyakwakha ama nurses cottages
abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha iclinic ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulomango. I-High Court kusasa izahluza udaba lwamagqwetha aphikisa ukuqheli iswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice uLuke Malava ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamphathintambo walo uDokotela John Mangwiro namuhla uqhube umhlangano esigodini lapho achasise khona ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kanye lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Izolo uDokotela Mangwiro ubhotabhote edolobheni lakobulawayo ehlola isibhedlela se-Ekusileni lapho aveze khona ukuthi uhulumende uzasungula inhlelo zokuhuga abongi ukuze bengatshiyi umsebenzi ezigoqela ezokubaphathisa ukuthenga izindlu lezimota. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kukhansili yakobulawayo uNkosikazi Sinikiwe Mutanda uthi kuyadanisa ukuthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 liphansi kuleli dolobho. Umutanda utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela izisebenzi ziyasilela ezibhedlela kobulawayo ngoba zisiya kwamanye amazwe.
I think i-health committee esibelayo besikhuluma ngakho khona lokhu ukuthi sesile challenge ukuthi ama-nurse amaningi ayaphuma ayahamba and kuma clinics ethu i-staff sangkhona sesisincane osokubangela ukuthi abantu esebethatha isikhathi eside bese clinic, like umuntu akwazi ukuthi efike ngo-7 eclinic aze ayephuma even emini even after lunch ngabo-3 because ukuthi i-staff sangkhona sesisindutshwane sibili sikukhangelile besikhuluma ngakho.
Lingathi kodwa lokho bewuqhuba kuhle umsebenzi njalo abantu babuya bethola usizo.
Okay. Abantu bayaluthola sibili usizo and asingeke sithi kuyasebenzeka, kuyazameka ukusebenza but akusebenzeki. As long as umuntu esenza umsebenzi abantu abangu-3 kumbe abantu abangu-4 eyi-1 kuyabe kungasebenzeki, and at the end of the day ucela senza umuntu lwana engasabi lothando lokuthi aqhube umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo because of i-pressure abeselayo lokudinwa yena ngokwakhe, because laye sikhuluma ngomuntu phela. Kungaba kuse-tone group, kungaba kuma-local clinics, kungaba ngapi, istaffu sethu sesisindutshwane nama-doctors konke sokukundutshwane. We might get like usizo laphana lalaphana but vele kakusasebenzeka. I think we're having enye imeeting, abanye besithi kungaba njani ukuthi kube lezakhamizi zibuye zizoncedisa, but in terms of umsebenzi wobongikazi kuyabe kungavumi khona lokho.
Kuyini njalo okunye la kukhulumayo ukomiti yenu kweziphathelane le mpilakahle?
Okunye ngathi sikhulume ngakho, it's about indaba ye yokuyahlaba ama-injection ethu le ye-COVID. Khathesi nje ngathi ama-statistics ethu for i-second dosage ibisesephansi nje kancane, abantu bebengaka sukumeli phezulu ukuthi bayehla.
Ye, kodwa lokho libakhuthaza.
Ye, abantu lonke sibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba, ngoba into esikhangelane layo ukuthi impila kahle yethu ye eqakathekileyo, okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu ezokuthi abantu nxa sikhuluma ngempilo kahle. Because we're saying ukuthi i-first dose it was about 54,213. But now sikhayelele ukuthi kuhlabe abantu only 12,409, and 52% being female, 48% being male. Kuye kwaba le challenge yokuthi abantu bathe besiyahlaba ema-clinics, amakhadi beqalisa ukuyahlaba, amakhadi bokungela, okungangokuthi amakhadi kuthe kubuya yona le 50,000, amadosa ngu-50,000 ngokulamakhadi angange-4,000 kuphela akade yenzela abantu. But sithole iy'ndaba ezinhle zokuthi i-government isi-issue out amakhadi wona lawo akade silela, okungangokuthi abantu bona laba abaqalisileyo ukuhlaba sokumele babuyele baya-enthelwa in information yabo yonke kumakhadi wona lawo.
Lo ngunkosikazi Sinikiwe Mutanda, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kumasipala wakoBulawayo. Kusenjalo kulabantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus izolo, njalo akekho obhubhileyo. Asebephethwe yilo mkhuhlane bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezifika phose yamatshumi amane 38,466. Asebebhubhile bayinkulungwane elengxenye 1,579. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 549,797. Abafundi abaqhuba izifundo ze-Masters in Public Policy eLupane State University babele thuba lokuhlangana lomsekeli kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uDokotela Khuphukile Mlambo, bexoxisana ngendaba ezithile eziphathelane lezemali, intuthuko yomnotho welizwe kanye lemithetho elawula ukutya alwa kwemali elizweni. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow obulawayo uqoqwe ngabecollege yeLupane State University bemanyene lenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen in Leadership Development iWILD. Abenza izifundo zeMasters in Public Policy eLupane baveze injabulo enkulu yokukhulumisana loSibalukhulu webhanga lesizwe bethi kuzakwenza ukufunda kwabo kube lula kubalolonge ukuba zingcwethi kweziphathelane lokucebisa ngesimo somnotho weZimbabwe langokuthi abantu bengatshala imali kuyiphi imisebenzi engabalethela inzuzo. Omunye wabafundi ongenela umhlangano umnumzana Njabulo Moyo ofundela iMasters in Public Policy uthi lomhlangano ubavule amehlo okunenyi.
Ngibona ngandi uhlelo oluhle ngoba liyasivumela ukuthi sixoxisane lalaba abadala imithetho ekhangelane lomnotho welizwe. So kuba lula ukuthi uzizwele mathupha kuvela kiwo.
Umqeqeshi wecollege yeLupane State University obesemhlanganeni wanamuhla uDokotela Gordon Moyo uthi ukuza kukamlambo kuncede abafundi ngoba uphendule imibuzo eminingi akadebelayo.
Sihambe kuhle kakhulu ngoba sibe sikhuluma ngama-investments ukuthi ama-companies avela kwamanye amazwe angabuya njani eZimbabwe, wachasisa ukuthi kungani kusehlula ukuthi sithole ama-companies ukuthi abuye elizweni.
Sihlalo weLupane State University Business Management Department uDokotela Sibongile Manzini laye obesemhlanganweni munye uthi unike ithuba abafundi ukuba bathole ulwazi.
Umhlangano namhlanje ujulile abantu ama students ethu athola ulwazi olujulile kubaba uDeputy Governor.
Umsekelo webhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchaze ukuba basebenza gadalala ekuboneni ukuba ezomnotho welizwe zima ngenyawo.
Economy ibingamanga kuhle ngenxa ye-inflation nentengo yemali yangaphandle, i-exchange rate. Exchange rate inga-depreciate, iyakhweza i-inflation. Inflation ingakhweza, ikhweze i-depreciation exchange rate. Akubona khona no, kufanele thina njenge-central bank silandele okuthiwa ngesilungu monetary policy target. Ukuthi khona sibe le-limit yemali esebantwini ezandleni zabantu ukuze inflation edingakhwela sesikwenelisile lokho. Inflation edisiqalisile ukwehla.
IZimbabwe iphakathi kokulungisisa ezomnotho lapho abafundi bethi bafuna ukwenza uphenyo lokudinga ukuthi kuyini okubangela ukuba izwe elinothe kangaka ngezemvelo liswele abantu kumbe amankampani azotshala imali kumbe ukuboleka isizwe imali. Abafundi babonye abenhlanganiso eye Women in Leadership Development ngokubatholisa ithuba lokuthi baxoxisane lomsekeli kaSibalukhulu webhanga lesizwe bethi sebekhangelele ukuhlala besiba lenkulumo ezinje lazo zonke inkokheli zelizwe ukuze kulingisiswe lapho izwe elilahleka khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka esigabeni sesomnene eMathebeleland South abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukunceda abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 abahamba umango omude ukuyadinga usizo lokwelatshwa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umnyaka ka-2013 izakhamizi zasesomnene lezizalwane zakulendawo esezihlala phandle kwelizwe zakubona kufanele ukuthi zakhe iklinika yokuphathisa abahlali balumango. Batshaya izitina, bathenga lesamende, baqala ukwakha iklinika. Ukhansela Landi Ndebele wasesomnene uchasisa kabanzi ngomsebenzi omkhulu owenziwa izakhamizi.
Esavumelana lezakhamizi ukuthi sizakhele ikliniki yethu, sesiqedile ukurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshaya izitina, bezilethela izamende, beletha amanzi obhili dabe ngabakhona apha, izinto zonke sibone izinhle kakhulu. Besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili, siyakwakha ama-nurses cottages. Thanda ukubonga futhi abakudiaspora bethunganyelwa nguPhangisani Ncube umsebenzi abawenzileyo ngamasamende, ngemali, langokho konke okuningi.
Umnumzana Fios Nkomo ngumsekeli kanobhala jikelele weSomnene Clinic Project. Yena ke uthi iklinika le isizaphela ukwakhiwa.
Sesile material ekwanayo kuklinika ukuthi singayifulela, fake ama-floors, siyenzele paving emkotweni wethu lo phambi kwekliniki lapha. So kathesi isamende esilayo esifuna isebenza isile 61 bags only. Sishota nge 200 bags.
Mnumzana Ferguson Spanda ngesinye sezakhamizi ezisebenza emini lebusuku zesakha iclinic.
Lokho siqandise ukwakha nje hayi silokho eziqhuba. Kukhona siyasilela lapha lapha kodwa hayi kuyahamba. Abangaphandle kwamazwe kubo South Africa sibe balokusixhasa kodwa ke kuqhakathekile ukuthi sizabe silokhu sisebenza sisiyaphambili.
Labo somabhizinisi besomnene abancelisayo laba kulolu hlelo Mnumzana Ben Vuka ngomunye wabo.
Besicela bakithi ukuthi sisemsebenzini we-clinic okuzama ukuthi sibe le clinic pho kulobunzimanyana ukuthi siyiqede. Siyakhala sinto ukuthi nxa singancediseka ngoba iclinic le izasincedisa ikakhulu njengoba sezikuvuyele lo mkhuhlane nalo we-COVID.
Abantu besomnene bahamba imango emide ukuyadinga usizo lokwelathwa emaklinika akude lalapho abahlala khona eseduze ngumango engamakhilomitha adlula lithumi lanhlanu. Ugogo Nkosikazi Mpofu uveza injabulo enkulu ngomsebenzi omkhulu oqhutshwa inzalo yalumango.
Besihamba umango omude nxa ungela mali vele ungafika ngenyawo besithwele zima okumangalisayo so siyakha iklinika yethu.
Unkosazana Silibazisa Ndebele esinye sakhamizi salomango ugcizelela ukuthiwa ngugogo.
Siyasebenza eklinika sisakha iklinika yethu ukuthi iphele. Silesifiso sokuthi iklinika iphele kodwa izandla zimfitshane ukuthi siyelatshwe eduzane. Izasincedisa ngokuthi abantwana bathole usizo lokuthola imithi lokwelatshwa labadala eduzane bengahambanga imangonini.
Esinye isizalwane sosomnene esidume kakhulu uDr. Themba Bhule osebenzela kule Australia. Uphathisa kakhulu kunhlelo zalesi sigaba. Mnumzana Los Pampande nguye obekhona emele uDokotela Bhule.
Sibusiswe nguDr. Themba Bhule ngemali efika 1000 amadola emele kuthe ncedise ukuthi izakhamuzi ezizabe zisebenzisa le kliniki kube lamanzi ahlanzekileyo ngokudrila ibhola.
Omunye wabakhokela uhlelo lolu obona ngokuqondiswa kwalomsebenzi o-coordinator Mnumzana KK Sibanda ukutaza uzulu olaleleyo kwamanje lanxa engavele somnene ukuthi ancedise.
Isikhuthele kakhulu bakithi kubambisana ukuthi into le iziphutshe ngeke iphutshe singancedisananga. Sidinga uncedo ebantwini bonke abazalwa khona besomnene labangazalwa esomnene labangahlobani lathi ngoba iklinika le iyakhelwa umuntu wonke. Akula muntu ozafika lapha ekliniki engatholi uncedo ngoba akazalwa lapha ngoba akahlobananga lomuntu.
Anxa umsebenzi wokwakha iklinika esomnene uke waphazamisa nyakanye ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Igalelo lokuqala ukusebenza kupheleni kona lomnyaka ka-2021 abantu balendawo bathi bakubona uqathekile ukuthi bazenzele inhlelo zabo zentuthuko bengahlali izandla laba lende uhulumende ukuthi abasize. Obajabulisayo bathi ukuthi inzalo yalesi sigaba esebenzela kwamanye amazwe ayikhohlwanga lapho edabuka khona. Sibenelisa ukukhulumisana nabasungula lolu hlelo lokwakhiwa kweklinika belethemba lokuthi luzathi luphela kusungule ezinye inhlelo zokuthuthukisa lumango. Ngimela iStudio 7 kuward 18 esomnene kamra Ezra Tisa Sibanda.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kanye lodaba olusegudwini olokwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uJustice Luke Malava ngeminyaka emihlanu. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ibandla lama-Republicans elisuse unkosazana Liz Cheney esikhundleni esiqakathekileyo kudalile House GOP Conference kulandela ukuphikisana kwakhe nabasekela owayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa libandla lama-Democrats. UCheney uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa nguTrump labamsekelayo abalakho ukululaza elemelika kwezombusazwe. Kufakwe u-Ellis Stefanik esikhundleni sikaCheney osekela uTrump. Imithuthandaba yonke kwelemelika yathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo. UTrump ukhanya engani ufuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Kodwa uCheney uthi akumelanga asundile ngitsho lakancane esikhundleni lesingoba kulakho ukubhidliza ilizwe lemelika. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda utshele abantu ababone egcotshwa ukuba ngumongameli izolo ukuthi akumelanga amazwe entshonalanga amtshele ngokuba lo hulumende obalulekileyo ngoba walilela kakhulu ilizwe leli. Amazwe entshonalanga athi Museveni weba ukhetho olwenziwa ngozibandlela. Inkampani ethengisela uZulu amafutha ezimota iColonial Pipeline ithi isiqalile ukusebenza kahle kulandela ukuvinjwa kwayo ebulenjini izigangi ezibizwa ngokuthi ngama-hackers. Ithi kuzathatha insuku ezimbalwa ukuba benelise ukuthela amafutha ezimota endaweni ezijiyeneyo. Uhulumende uthi abantu kumele bame ukugcina amafutha ezimota ezindlini ngoba udaba lolu solulungiswa. Amalechacha eHamas kule Palestine abika ukuthi uBasen Aisa, umkhokeli wabanye babo edolobheni leGaza City, labanye abalezikhundla eziphezulu bafile kulandela ukubhonjwa kwabo ngele Israel elithi beliphindisela okwenziwa yiHamas. Ele Israel lithi libulele amalunga eHamas afika ijumi lasitupa 16. Kubikwa ukuba kulabantu bafika amajumi ayisitupa lanhlanu 65 kule Palestine ababulewe ngamabhomba aphoswe ngele Israel. Kulabambalwa ababulewe kwele Israel ngamabhomba aphoswe yiHamas.
Abebandla lezano PF labe MDC Alliance behlukene ngemibono phezu kodaba lokuqheliswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo. Umalaba ubemele aye kumpentsheni mhlaka 15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuyaphumula engamajumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okwenziwe iZANU-PF ibambisane leMDC kaMnumzana Douglas Monzora kuphe uMnangagwa amandla okwengeza ikontilaha kaMalaba kanye labanye abahluleli benkantolo eziphezulu ngeminyaka emihlanu. Lokho kusolwa ngabanengi abagoqela abenhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum abamangalele uMnangagwa e-High Court yona ezahluza lolu daba kusasa. Omamangala bathi okwenziwe nguMnangagwa yikwephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Belief Gawule endawonye lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ukuqhubeka kukaMalaba esemsebenzini kuyinto eyenzelwe ukuthi abongwe ngesinqumo aphuma laso Supreme Court, Constitutional Court, esokuthi athi yena uMnangagwa winile ukhetho. So sokuyindlela ambonga ngayo ukuthi usemfake esihlalweni okweminyaka emihlanu, yikho laye-ke semngezelelele ngeminyaka emihlanu. Ngoba isisekelo asikuvumi ukuthi umuntu oleminyaka engamathumi ayisikhombisa aqhubeke engujaji, kuyabe kumele ukuthi-ke ayehle njene abanye. Lo mthetho welizwe nje generally nje abantu ba-retire mtele 65 years, okuphuzile ku-retire le 65 ya-retire le 70 kawudlula usiya phambili. Lokhu-ke abakwenzileyo kuganga nje ukubonga umuntu layo wakhipha isinduko sakhe esabancedayo ukuthi bahlale-ke besembusweni, asonto eqondileyo kakhulu.
Baba uGawule, nansi indaba.
Malaba kangenanga laphana ngokuthi wayengene ngokuthi wadojwa nje kuphela, hhayi. Umalaba wangena ngokuthi kuma-interviews kokuba ngu-Chief Justice wedlula bonke, wenza kuhle ukwedlula bonke, wapasa i-interview yakhe. Ngokunjalo watshengisa ukuthi uvele umsebenzi wana uyawenelisa. Kusuka lapho kwaba le ndaba leyana yokuthi eyahamba i-Supreme Court bayichubungula uMalaba waba nguye ethulisa impumela yakhona. Ngingathi mina yikukugcwalisa ukwenelisa umsebenzi wokusenziwa ngomalaba. Ukuthi umalaba bathi bona sebesemakoti ngale babesithi sifuna ama V11 forms yiko ukala ondloko bakala ngakho ukuthi wathi ufuna iprimary evidence yiko ayekufuna kona kwa Malaba. Malaba wayetshengisa ubungcishi bake ngokwazi umsebenzi. Ama court la amele be labantu abakwanisa umsebenzi yabo Malaba. Ngibona Malaba la deserve ukuthi hayi kafakile 5 years zakhe leza donse phela futhi 10 years ni 5 years zakhe eziseleyo. Njalo Malaba ngumuntu wesintwini wakithi Ndlovu. Yazi mina ngiyamthanda kakhulu uNdodalwana ngoba umuntu wakithi esimpini. Izolo lokhu isikhundla zazazibanjwa yiwajakhe esishoneni lana. Kathesi ngowakithi asimphakamiseni owakithi. Kangela amadoda akithi amajaka akithi omathonsi ukuthi bawutshanjani umsebenzi ojaji omathonsi. Ngiyaziqhenya kakhulu ngawo amajaka akithi la.
Baba uNdlovu ngiphenduke kuwe. Siyazi ukuthi kusasa kulodaba oluzahluzwa emthethweni laba we-High Court. Lapho abe Zimbabwe Human Rights NGO Forum abaphikisa khona udaba lokwengezwa kwe-contract kaMalaba lolu. Ubona izala nkomoni khonapho.
Leyo njengoba sisemthethwandaba sizalindela ukuthi umthethwandaba utsho ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa-ke engifuna ukukugcizelela ubaba uGawule umkhwenyana wami uxubha eginya. Wayengumsekeli kamgcini sihlalo we-Co-Park kubhalwa isisekelo. Isisekelo sathi ukuthi ungakwanisa 70 years ungujaji retire ungaqhubeki usiya phambili. Njalo judge khethwa ngabantu ungena kwi-interview. Umalaba i-5 years lezi azifakelwe ngumnankagwa kathesi kazange angene kwi-interview ngitho. I-interview yakhe iphelile ngomhlaka 15 May sokusiya phambili sokuyiligala sekwenza. Uyathi ukuthi yena abantu yibo ababhala isisekelo lesi. Manje ku-amenda ke lokho kuvele ebantwini na kumbe sokuyintando kahulumende kamnankagwa efuna ukubonga umuntu owamncedisayo ukuthi athi unqobile. Yebo kambe ukhuluma ngokuthi ngumthintweni. Mina ngithanda ukuthi umuntu kangene umsebenzi ngokwenelisa kwakhe esenza kuhle hathi ukuthi ngumhlobo othile kumbe uvela ngaphi. Umalaba nxa esenza kuhle umsebenzi wakhe le minyaka imvumela. Yebo kambe yabe vele esikhalangeni kumbe vela ngapha kumele aqhubeke esebenza kodwa iminyaka yakhe isidlulile. Umalaba sokumele ayihle kuleso sikhundla ku-interview omunye angene ukhulume nge-separation of power lapho kaGawule kambe nxa i-executive isiyo esi-appointa kwi-judiciary isale separation of powers na isiyi-appendix ye-executive i-judiciary yangikhona babe sebekhetha abantu abakwaziyo ukuthi bazazofaka-ke ama-rulings lama-decisions ahambelana labo sokuyinto embi kakhulu sokuphambanise kakhulu isisekelo selizwe akumelanga kube ngaleyo ndlela because ifisa-ke ukuthi daba lolo luphakekwe emthethandaba kusasa-ke luphumelele kubonakale ukuthi-ke ukungezelela kweminyaka kaMalaba kakuqondanga kakokho emthethweni loku-amendwa kwesisekelo akuqondanga kakokho emthethweni.
Baba Gawule, lathi liqeda kusiloba isisekelo samukelwa ngabantu abaningi besibuka kakhulu kodwa sesiguquliwe udaba lokuthi abasekeli bakamongameli labo kumele bakhethwe solwakhitsha umongameli sezikhethela. Abaningi bathi ludaba lwe-ZANU-PF lapha lizama ukuncedisa ubaba uMnankagwa ukuthi agogodlele embusweni. Lithini ngalokho?
Mina angivumelani lakho lokho Nkomo ngoba ngani into yokhona lapha yikuthi uMnankagwa ungabantu ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi uMnankagwa abuse amandla uwathethe ebantwini. uMnankagwa vele kumele ebe lamandla ngoba engaswela amandla ebusa uMnankagwa nguye omele abantu noma ngoku upresident amandla uyadinga ekubuseni kwakhe ngoba uzayenza njani izinqumo engalamandla. Uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe? Usho ukuthi nxa sokusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngapha amandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe. Umongameli umele amandla ukuthi abesekwenzeni lokhu amandla uyadinga.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abekansili yakobulawayo bakhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 liqhubeka liphansi. Abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulumango. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.